manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera gumiguru 29/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sibone kubandla letu eleZANU PF umongameli nomabhala wokuqala webandla leZANU PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa eketha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokeleni ibandla leZANU PF.
Tine urombo apo naurwa yanga iripo yanga iri kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa avadongwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashanu anotevera vadzora vatevedzeri vavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amaiwo pamuchingure. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Zvikwata zvenhabvu zvechikoro munyika zvinorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekoSafa CAF African Schools Football Championship ari kuitwa kuMalawi zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe mumakwikwi enhabvu epasi rose neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmmerson Mnangagwa avadomwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashanu anotevera vadzora vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amaiwo pamuchinguri kashiri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vadomawo nhengo dzePolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzePolitbro kana vachinge vapedza kuvandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndivaObert Mpofu, vaMike Bima, vaLove Momatuke navaPatrick Chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo muPolitbro yekare. Mai Mebo Chinomona vadomwawo kuti vamirire madzimai muPolitbro, vaDouglas Mahia vakadomwawo kuti vamirire vakarwa hondo muPolitbro. Mai Muchinguri Kashiri vatenda vaMnangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. VaMnangagwa vagadzawo nhengo itsva dzeCentral Committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo 10 dzeCentral Committee pamusoro pedzavagadza sezvinodiwa nebumbiro remutemo weZANU PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuZANU Ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. VaMnangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro Jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu 10 asi vaMnangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavaJosiah Hungwe, amai Angeline Masuku naAmbassador Aaron Maboy Ncube. Mutungamiri weZANU PF vatendawo kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Ine kusidya yangu tagadzira regani yekuti
sachigaro weZANU PF United Kingdom vaXavier Zavare vauza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Kuve taona kupatana unit amongst our leaders kune zvinenge zvichimbotaurwa taurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri wezano PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ari kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu reMashonaland Central range rabuda muCongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Panyebo yevanhu varungusvotwa nekuti chinhu chedu chafamba, ese maprofits anga ari muakazara kana padaidzirwa macentral committee emaprovinsi vamwe vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita vari kutsvagawo chekuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvotwa nekunaka kwechinhu chedu. Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwabuda kuCongress yeZANU PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tiri kutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kunzwisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kuri kureva kuva redhi kwecompetition nekuva redhi kuti atianga asiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi, nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato vezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandadzwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kg zembeu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva vanoti chiitiko ichi chaitwa kumusha kwaDr. Magaisa kunjanja. Dr. Magaisa vakashaya musi wa 5 Chikumi gore rino vava nemakore 46 ekuberekwa. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Maitabasa wakanyimiri nhasi mhuri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu waDr. Alex Magaisa. Isu sebato tasangana navo tocelebrate this important day nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira wekucontributa kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonsumiri munyika nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita Office of the Prime Minister mumazuva edu eGovernment of National Unity. Saka tinovapembera, tinovacelebrata for his contribution. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasiyana neMagaisa maacademic, tichishanda nevamwe vesivhisikati, ichana nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yaDr. Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana veZimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga ndekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti panga pachirwara vadimo vasati vashaikwa nerugare. VaMagaisa vakataura kuti nyaya iyi yekuti mwe anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti semaZimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji reZimbabwe, ungave uri weZANU, uri weCCC kana mavambo kuChiledhoni. At the end of the day tese tiri vana veZimbabwe, masabhuku machief hasi ebato, mapurisa hasi ebato, ndeyenyika, nekuti tese kana wapomerwa mhosva unoda mapurisa akutira zvina basa urikuridzana kana TPC saka zvinhu zvese tobva topinga kuti vanhu vemuzimbabwe vangarangarira vamagaita vachicelebrita contribution to humanity kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabwe.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaostalos Gift Siziva vari parunhare nestudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa pamwe nesangano renhau rehurumende vanoti mabhomba anga akateiwa mumotokari mbiri aputika pamahofisi edzidzo muguta guru reSomalia reMogadishu akauraya kana kukuvadza vanhu vane chitsama nhasi mugovera. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani aita izvi, asi chikwata chechiIslamist chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinombobhomba pamwe nekurwisa nepfuti muMogadishu nedzimwe nzvimbo. America yasunungura nekuendesa kuPakistan mumwe wevasungwa vanga vagarisisa uye kusaririra kubva mujeri rechivande riri pasi peAmerica reGuantanamo Bay riri muCuba. Gwaro raburitswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muPakistan razivisa nhasi nezvekuendeswa kwaSaif Ula Paracha ane makore makumi manomwe nemana kana kuti 74 kunyika kwake yePakistan. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Rachel Florence vanoshanda ivo vari muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri munyika iyi.
For now tiri kuzama zvinesiri nyore semadzimai. For instance ndionenge uchishanda pamwe baba havasi kunyatsa kushandawo zvakanaka kana kuti vari kushanda asi mari yachona hamunzwisiso tiri kufamba sei, so you end up makuita kunge pamwe isusu semadzimai tisi tiri kunyanya kusafa, tiri kushanda day in day night so that we provide for our families or our extended families. Kwatinobva kuna ana mai vana mukoma tine vana po uchishanda basa maybe ringe risina mari yakawanda and you are far away from home.
Semadzimai mune zvikwata zvamuinazvo here ikoko semadzimai ekuZimbabwe zvekusimbisana?
Hongu tinazvo zvikwata zvekusimbisana asi munhu wese anenge achingochema asi hatineti kuramba tichingopananawo maadvises kuti imbozamawo zvakati asi as you know kuno kuSouth Africa right now hatichadiwa ndo problem, so nyangwe tikasimbisana tikadii chokwadi chinongoramba chidzoka ipapo pekuti hatichadiwa. Ukaona watopirwa nebasa izvezvi zvinenge zvakatooma, asi tinongoramba tichingosimbisanawo tichingobatsiranawo kuti ndanzwawo zvakati mbomanyani papa ndanzwawo zvakati mbomanyani papa izvozvo hatiregi.
Ko, panyaya yekunyoresa kuvhota madzimai vari kuuedza here kunyoresa kuvhota?
Kunyoresa kuvhota hatidi kumbonyeperana. Pane challenge yekuti isusu tiri kunokuka hatina mukana wekuti tinonyoresa kuvhota kana kuti tizoti takuenda kunovhota kwachona nekuti apa tine chimhanyizana futi nenguva, asi kuvhota tiri kuda. Asi dai panga painewo kana option yekuti hanzi munovhota kana kuti muri kuno kuSouth Africa zvaigona kuti asi kutaura chokwadi chaiko chaiko kunorejista kuvhota for us women vari kusouth africa it's a bit tricky because time yekuenda kuzimbabwe kunorejista nekuzonovhota kwachona uku ri kudiwa kubasa uku basa rinenge rakamirira iwe unosvika kapane umwe munhu asi kunovhota tinenge tichitoda
shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo musouth africa makatarisa zvakanangana nezimbabwe
isusu shuwiro yedu yaiva yekuti dai paitwa like that option yandamenshona yekuti taikwanisa kunovhota tichinje maybe the current government tiwanewo a change tionewo kuti pamwe tikadzokerawo kumusha tinokwanisa kusimudzirawo maybe nyika yedu iitewo sedzimwe nyika handiona hangu zviri difficult but I think because with the current government we have right now zvinogona kutadza kuitika saizvozvo asi it was also our wish and we pray kuti tichinjewo nyika yedu tisimudzirewo nyika yedu mabasa anoitika even kuno kunana south africa aitikowo ikoko kunana zimbabwe so that munhu wese even zvine zvichinzi foreigners must go tinenge tochikwanisawo kuenda tichinoshanda tiri kumba kwedu tichizviitirawo zvinhu zvedu tiri kumba kwedu tichisimudzirana tiri ikoko asi ndinoona hangu kuti kana tikasaenda kunovhota kuti tiise that change andoni zvichiitika anytime soon
musouth africa umu magara kwenguva yakareba sei uyezve zviri kugoneka here kuchengeta mhuri dziri kumusha
South Africa ndane almost 3.5 years ndiri kunoko personally ndakazvimirira inini kuchengeta mhuri ndikukwanisa even kuzvichengetawo ndiri kunoko because ndiri kuhealth field
mungapewo kurudzire ipi kune mamwe madzimai angadai akateerera ari imomo musouth africa vekuzimbabwe
ndingangoti dai zvaibvira madzimai kana paine vamwe vanokwanisa kumbomhanya vombotora kaof timbomhanya tinorejista kuvhota iam also planning to do that timbomhanya tinorejista kuvhota nguva yekuvhota ichinge yasvika timbomhanya tinovhota timboona kuti hapawanikewo here chenji ingaitika munyika medu ndewokuti tigadzire nyika semashuviro atinoita uyezve nekungokurudzira nawo kudzidza vasikana kunenge kwakakosha tisangoramba takagara pamba tichimirira kuti vana baba ndo vachazouya iwe semukadzi wemhanya wakadai kana painewo kabhizinesi idea kawinako mhanya wakadaro nekukurudzirana kubatsirana kutiwo maybe izvozvo zvekugadzira maplatforms paine magenuine admins vanonyatsa kuita follow up kuti maybe munhu ada kustata kabhizinesi kake asi haanawo kana hama inokwanisa kumubatsira kana paine vamwewo vanhu vekuti maybe ari kuda kustata kabhizinesi kake I wouldn't mind kubatsira kana kusimudzira munhu for as long as business rake riri genuine for as long as mudzimai uyu ari kutaura chokwadi chokwadi kuti ndo zvaaruda kushandisa mari I would really love to help vamwe madzimai
vanokubatai papi vangada kuwana rubatsiro
pane vanoda kuwana rubatsiro vanondibata pawhatsapp number yangu +27 843 452 149
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro yataita nemutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti FOZEU uye zvakare vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure nhasi tiri kutarisa nekukurukura pamusoro pematambudziko avanoti akatarisana nevarayiridzi uye kuti zvii zviri kuitika
kuramwa kwakaitwa taita mabasa takamborwisa tikati wanei zvishoma nini zvatakawana norangarana mafunzo sevanhu takasvika pakuwana $100 yavavobhadharwa nehurumende riri simba ratakaisa nekurwisa kwataiita tichitamuonera pamwe sefederation tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozeu chete taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zimta nevamwe tobatanawo nemamwe masivil servant ese tiri pamwe chete ndo patakazoita strike yatoenda kutambisa 26 september yataiti ichange yakapfuura yakabatanidza vanhu vese asi ikazove iyo yakazove the west kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwatiyatinga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataizoita sefozeu zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa7 february patasvika pachimano chekuti takareflecta tikaona kufoira kwataita 23 september nekuda kwekutengeswa kwatakaitwa nevamwe vataida kubatana navo tikasvika pakuti takuenda kumaschools tichinoita maconsultations kuti muna january 2023 varayiridzi kana muchine kuwedzerwa mari tingarambire tichienda kubasa kana kuti tomira. Taakubuilda tichiita maconsultations ekuti hatichadi kukonsultana nemaleaders kana mumaboardroom nevanhu vanenge veiraita maleaders vasina vanhu. Taakuenda kuzvikoro tichinokonsulta mamembers, mateachers chaivo, kusanganisira vasiri vefozeo.
Musiyano unenge uri papi apa vamasarauri nekunge mangozivisa kuti ngatiendei chinorangwa mabasa moona vanoda vachikujoinai nekuzenge maakupinda muzvikoro ikoko, chii chingange chasiyana ipapo?
Musiyano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic, ekuti madecisions avo anoshanda nemaconsultations. Kuti kana pazoda chisungo chasungwa, hatina kusungwa kubva kuHarare, chasungwa nenyika yese. Saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota. Kana vakavhota kuti ai vakatibhomirei, munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha. Saka maticha akatiudza kuti zvematsiraiki ngatimirei, tichamira. Kana vakatiudza kuti hendei mberi, chaapo ndechekuti taakuziva kuti patinoita an announcement haisi kutaurwa, haisi announcement yamasarauri. Iye announcement yematicha ese yatinenge taposauta, zvireva kuti chaachinhu chedu tese yatichamira nacho tese, chichaita mutsindo wakanyanya chisiri chinhu chabva kumabhodhroom ekuHarare.
Kweiyo hurumende iri kuti iwo panyaya iyoyi matimamboedza iri kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwo here?
Tinoramba tichidzokera kuhurumende. Tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure, kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga yeZANU-PF. So ZANU-PF iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ED kutokonzera chaos musector, vachida kudisrupta thejoinwork of trade union. Asizvo hatimire kutaura navo, tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varangarire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana. Tivarangaridza kuti constitution yataa kushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achiitwa through collective bargaining. Hatinoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichiita collective bargaining. Asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservices kuvanhu anosanganisira education havasinonoikoshesa. Saka nyaya dzedu zhinji vanodzidzinwa vasazvitanda mubvuo. Asi tiramba tichivamanikidza sekumanikidza kwatakavaita musi wa7 February vakazotipa 100 years.
Asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete?
Chakanyanyotitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvevashandi pamoyo. Tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparasitatiwa zvehurumende achidya mari, vamwe vanenge vari mubhodhi rezintech, vamwe ari kugara mubhodhi renasa, vamwe vanogara mubhodhi riti ndo mari dzaakuvaita kusapinde mucomfort zone, nekuti ivo havatina hanya nehomwe nedumbu revanhu vavanonyedera nevanomiririra. Ndo chinhu chikuru chakatirwisa ichocho, chekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer, atinoti mayellow union, nekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi. Vaakumirira mushandiri yavatomirire mushandi.
Saka tingati here vamasaraure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku?
Kana ari vaya vanenge vakatengwa vandikutanangura hongu vaparara, havachamirire kumirira vashandi vehurumende, vaakutomirira hurumende yavo pachayo. Asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri, asi vashandi vavanonyodedzera kutungamiri havatengese. Ndosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe workers union ari kukwira zuva nezuva.
Manga makateerera kumutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uye vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, vanasikana nevanakomana vechikoro vanotamba nhabvu muZimbabwe varasikirwa nemukana wemari yakawanda nemhaka yekudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Zvekwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga eCAF Africa Schools Football Championships eCOSAFA ayo ari kuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Uyu ndiwo mumwe muripo wekudzingwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zvisakokwe makundano ari kuiswa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa kumakundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neMCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi wemasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vachifanira kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waendawo. Chechipiri bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange taakudaidzwawo tichitamba zvinenge zvatosiyana, uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda makwikwi eCOSAFA aya chinowana mari inoita iyo zvuruzana zvemadhora pamusoro zvekare pekubudirira kunotamba makwikwi Africa yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora, chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zvuru makumi mashanu. Mongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCAG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni tikango zvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vave vatsva pakukwikwidzana uko vamwe vavo vanenge vagaro jairira makare kare, exposure yashayiko.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA inoti Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa, izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe haikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri mwana. Kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eChan neAFCON 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana siyana. Mubvunzo wavo wagara uri ungoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndizvo vanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni gumi yekusimudzira nhabvu mune vechidiki neMotsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshedzwa kunzi Battle for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League, Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusorosoro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBarber Field Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinatenda zvikuru Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.